Musangano watirikuwa atenda uyu uno musangano we Education International rinovaboka rama educators pasirese and EAC Congress.
Musangano uyu uri kutarisa chini?
Musangano uyu unotarisa zvakawanda zvikuru zvinobata education. Zvinosanganisira vashandi kuti mari dzavanotambira dzinokwana here uyezve dzakawanda zvakadini. Dzinotarisa futi zvekuti health yevashandi yakadini. Dzinotarisa basa rinoita maunions pakusimudzira kodzero dzavarairidzi. Zvinotarisa zvekarewo zvatingati vana forced labor, zvinoreva kuti vana vadiki havafani kuti vambunyikidzwe nokushanda mabasa havasingakwanisi kuti vashande. Zvinotarisa zvekare vana demokirasi dzinenge dziri munyika pasi rese kuti zvingakurudzira sei upenyu hwevarairidzi uyezve pamwe chete needucation. Zvinhu zviri burodi zvatinoona kuti zviri kutotaurwa nedzimwe nyika. Isi tiri kumashure kune inonzi Agenda 2030. Agenda iyi iri kuti anonzi mabenchmarks okuzoti panosvika gore ra2030 vana vese vanofanira kunge vava namaskills akanaka, povhati yabviswa, kusina urombo, vanhu vakawanda vane right to education. Saka isi tinge tichiona kuti tiri kumashure nokuti hurumende yedu yekuZimbabwe haikwanisi kutoona kuti vana vese vaenda kuchikoro.
Chii chamati mabata pamusangano uyu kusvika pari zvino?
Tiri kudzidza tichipangana mazano nevamwe vanobva pasi rese tichionawo patinogona, but zvikuru sei isu vekuZimbabwe nemamwe maAfrican countries tiri kungoona patiri kutadza and tichiri kumashure. Asi tinovimba kuti hurumende dzedu dai dzaitaurirawo nedzimwe hurumende idzi dzichionawo kuti education iri kufamba zvakadini, nokuti vamwe pavakutaura even nezvehealth yevana vechikoro vakatopedza kuvaka vana infrastructure zvinoreva zvikoro zvokudzidzirwa. Vana vedu vekuZimbabwe vari kutodzidza vari pasi pomumvuri kana kuti vakagara pazvidhina. Saka iyi tichiri kumashure zvikuru.
Munoti kuhurumende yenyu
kunyika dzese kwatiri uku kana kuri kuThailand kwatiri kunoku kwakavakwa zvakanaka zvikoro zvinotoita semahotera. Tichiri kumashure tinofunga kuti vatungamiriri vedu pavanofambawo vanofanira kumbofamba vachipindawo muzvikoro vachiona kuti zvikoro zvakanaka sei, kwete kungogara chete vachidla mari vachinyimawo vana kuti vaende kuzvikoro navarayiridzi.
VokuZimbabwe vari kumusangano uyu vangani?
Tiri 5 vanhu vabva kuZimbabwe uyezve mari tese takasponsorwa needucation international rinova bato rinomirira anoita nezveeducation pasi rese. Saka ndo vakatikwidza ndega chedu taangouya kuzotaura mashoko nokushaya experience.
Chii chamawana pamusangano uyu uye muri kuwirirana here imimi pachenyu sevanhu vanobva kumasangano akasiyana siyana muZimbabwe?
Chandiri kuona kana tiri kuno sekuThailand ndoyekuti tese tiri vashanu tinoona kuti nyika yedu yakasara zvikuru pakodzero dzavashandi vehurumende, pakodzero dzamaeducators, uyezve tinotenderana tese kuti nzira inoshandiswa kuZimbabwe yekuda kuti hurumende inegotiate navashandi through Apex Council handiyo nzira yakakodzera. Inotyora mutemo in terms of section 65, haitevedzeri zvinodiwawo pasi rese zvatinoti vana ILO convention, particular convention 87, 98 ne151 ne154. Saka chinozongokandamadza chete ndechekuti tichiona muonera pamwe sezvatinoita kana tiri kuforeign land sei tichizotadza kutaurirana kana taa kumusha. Saka zvinhu zvinotondikandamadza kuti kana tichitaura tiri kuno tinotaura zvakanaka chaizvo, tinotaura navaswiso ndovu, tinotaurawo navamwe vanawo vekuzimuta anonzi Esther, tinotaurazve zvakanaka navadzatsunga, tichitaura zvakanaka navamutindindi. Asi dambudziko redu nderekuwirirana kana tiri kuforeign land. Kana tasvika kumusha toita semakara asionani. Zvatinenge takadzidza kuno kuna vayananisi vakawanda namaexperts totsveta paside
kudati nenge tava kuda kufadza hurumende saka ndo chete zvandaona zvekuti zvinonetsa kuti kana tiri kuno tinonzwa kuti vakomana takasara senyika uyezve tese tinenge tichishora kuti hurumende yekuZimbabwe iri kutadza kuti ikwanise kugadzisa dambudziko ratinosangana naro zvikuru sei maringe needucation system nekodzero dzavarayiridzi nokurwira kwavarifana kuita vamwe varayiridzi nedemokirasi hamene kuti zvinozodini kuti kana tava kumusha tipinde nerushavashava hwokuda kuti tiengane tisazoti zvaa zvatakadzidziswa kumwe kune maexperts tisazozvisita into practice saka ndoshoko ratava tichitaura tiri tese namamwe mazimbabwens kuti zvakanaka kuti tigare pasi kana taenda kumusha titaure mune chokwadi tive vamiriri vavashandi kwete kuva vamiriri vehurumende.